Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo Gumiguru 20, 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Yakareba zvikuru, ine zvinhu zvakati wandei, saka tinotarisira kuti dare guru reZimbabwe Heads of State and Nominations rinofanira kuti rigeye rigoona kuti urongwa hwakafanira ndehupi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vakaramba kurudziro yesangano revatungamiri vemakereke reZimbabwe Heads of Christian Denominations yekuti sarudzo dzimbosendekwa kwemakore manomwe. Sangano rinomirira vatori venhau vechidiki reYoung Journalists Association rinoti riri kushushikana zvikuru nekwarinoti kushungurudzwa kwevatori venhau nemapurisa pavanenge vachiita basa ravo. Chikwata chenhabvu cheZimbabwe Warriors chinobudirira kuenda mberi mumakwikwi echani zvichitevera mangange achaita neLesotho. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vakaramba kurudziro yesangano revatungamiri vemakereke reZimbabwe Heads of Christian Denominations yekuti sarudzo dzimbosendekwa kwemakore manomwe. Bepanhau reSunday Mail rinoti vaMnangagwa vakatenda zvikuru urongwa hwemakereke uhu, asi vakatsinhira kuti pfungwa dzese dzinofanirwa kunge dzichienderana nebumbiro remutemo wenyika. Vatungamiri vemakereke ava vakanga vabuda nekurudziro iyi vachiti zvinopa nyika mukana wekuvaka chivimbo pamwe nekumutsiridza upfumi pasina kukanganiswa nezvematongerwo enyika. Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Heads of Christian Denominations, Reverend Dr. Kenneth Mutata, vatenda kuti vakatambira mhinduro yakabva kumutungamiri wenyika, asi vati vanoda nguva yekuti vambotanga vagara pasi sesangano vachiziya mhinduro yavaMnangagwa iyi. Vanotiwo havasati vawana mhinduro kubva kumutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa, asi vatotanga nhaurirano neumiriri weveruzhinji. Ngatinzwei vachitsanangura.
Chekutanga Jonga nechekuti mhinduro iyi yakareba zvikuru, ine zvinhu zvakati wandei, saka tinotarisira kuti dare guru reZimbabwe Heads of Christian Denominations rinofanira kuti rigeye rigoona kuti urongwa hwakafanira ndehupi. Chikuru chatinoda kutsvaga ndechekuti pane any silver lining here, kana kuti mukana wokuti nyaya yenhaurirano irambe ichienda kumberi kunyangwe zvimwe zvarambiwa mukati nemhinduro yabva kuna vaMnangagwa. Chechipiri ndechekuti tichakamirira kuwana mhinduro inobva kuna vaChamisa kuitira kuti tigoongorora mhinduro dzacho dziri mbiri kuti dzinoreva chii, uyezve tichibva pana patinoenda kupi. Chetatu ndechekuti nhaurirano dzatanga namamwe mapoka akasiyana-siyana eorganized society kuti tinzwe kuti iwo vanofunga kuti nyaya yatingabatsirana pamwe chete savanhu veZimbabwe kuti titsvage davidzo yakazara yenhamo yatakatarisana nayo nenyika yakamira sei. Ndofunga izvozvi, ndo zvandingataura kwenguva ino tisati taita dare reZimbabwe Heads of Christian Denominations.
Tiri kuona iwo mutungamiri wenyika vakasimudza nyaya yebumbiro remutemo vachiti ndoravari kutevera, saka vakwanise kubuda mariri. Imi pamamabudawo nekurudziro iyi, mamusina kunge maitso here nyaya yebumbiro remutemo iyo?
Handigoni kuti ndipinde munyaya yakadzama yekupindura mhinduro yemukuru wenyika, nekuti kugwaro ratanga tatumira kwavari nyaya yebumbiro remutemo yanga irimo uye zvese makereke azvigoni kuti tisotena nyaya yebindu remutiye kusirias nekuziva kuti organization yakatanga kukurudzira kuti kuve nebumbiro remutemo weZimbabwe kana kuti atingati homegrown constitution yakazotungamira pakuzvadzwa kwenational constitutional assembly. Basa iroro rakatangwa nemakereke kuma90 saka makereke haizomboiti kuti asatora nyaya yeconstitution serious. Makereke haatori constitution mhando, anotora constitutionality pamwe chete neconstitutionalism zvichifambirana. Saka kungoti pane chakanyogwa mumutemo doesn't constitute kutevera mutemo. Saka hatisati taongorora kuti manyorero avaita nenhau yemutemo yakaita sei, asi nechidimbu maonero edu ndeyekuti tsamba yatakanyora hairambi mutemo, but inotsvaka nzira yekuti mutemo ungararamwa sei muzvokwadi.
Saka munotarisirwa kusangana riini
mukati mevhiki momu pataita initial consultation? Tinoziva kuti mutungamiri wemakereke eZimbabwe Council of Churches vane musangano pavhiki rinotevera apa. Utungamiri hwavo hwese huri kusangana kuongorora mamiriro akaita kunze nezvimwe zvakadaro nemhinduro iyoyi inobva kumapato enyika ichaongororwawo zvekare.
Vanga vari munyori mukuru wesangano reZimbabwe Heads of Christian Denominations, Reverend Dr. Kenneth Mutata, vari parunare muHarare neStudio 7. Sangano rinomirira vatori venhau vechidiki reYoung Journalists Association rinoti riri kushushikana zvikuru nekwarinoti kushungurudzwa kwevatori venhau nemapurisa pavanenge vachiita basa ravo. Izvo zvinotevera kurohwa kunonzi kwakaitwa mutori wenhau ari kudzidzira basa rake achishanda neAlpha Media Holdings, Ruvimbo Muchenje neZuro nemapurisa muHarare apaive munzira kuenda kubasa. Mutauriri wesangano reYoung Journalists Association, Leopold Munende, anoti Muchenje akapfuura nepairwisana mapurisa nevanotengesera mumigwagwa zvichitevera mashoko ekushaya kwemumwe wevanotengesera mumigwagwa vatafadzwa tamangani vari muhusungwa. Munende anoti mapurisa akaona Muchenje akatakura kamera yake akatanga kumupemera mhosva yekutora mifananidzo achibva angotanga kumuzvindikita nemboma. Aka akasike kutanga kuti vatori venhau vasangane netsaona dzekurohwa nemapurisa vari mubasa ravo sezvo iye Munende ari mumwe wevatori venhau vakarohwawo nemapurisa vachiita basa ravo. Munende anoti sesangano vari kuronga kukwidza mapurisa kumatare edzimhosva. Studio 7 yakundikana kunzwa divi remapurisa panyaya iyi sezvo takundikana kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati. Ngatinzwe hurukuro yataita naMunende.
Ruvimbo Muchenje iye tichitaura naye iye anoti iye aienda kubasa akasenga kamera emveni papane vechidiki vaikonana nemapurisa aisa pamutambo padhuze nepazimpost muna Julius Nyerere uko vanotengesa vachikuvura kuti mauraisaje mumwe wedu amakarova akafira mujeri tamangana. Saka mamwe mapurisa paakaona Ruvimbo achipfuura akasenga kamera vakabva vati endai munobata munhu mapurisa echikadzi ndovabatai munhu rova yemunhu yasaseidi hamusiseidi vakati dhilai nemunhu iye arotora matiti vamwe vechirume ndovakazaminga vatanga kumurova musana kwese nekumagadziko.
Saka ane mhosva yaakapomerwa here nemapurisa kana kuti akasungwa here?
Aiwa vanomusunga vakangomurova vakangomusiya ndipo paakazofonerawo yake kubasa nevamwe vanhu vanoti akabva aendeswa kuchipatara chiri muHarare kuti arapiwe awanewo kubatsirwa.
Saka achiri muchipatara here pari zvino?
Aiwa pari zvino ari kumba ndaitaura naye nezeromanheri manhasi makuseni anga achiti hanzi musana wake ndiwo wakangoita kakuoma asi ari nani zvake hanzi ndikazorora nhasi pamwe mangwanani ndinenge ndava nani anga achitarisana enda mumapurisa nhasi kuti anonoripota nyaya yake yekurohwa.
Saka hamusati manzwa kuti akwanisa kumhangara here nyaya iyi kumapurisa?
Ndakanisa ndataura naye but pandataura naye nhasi makuseni anga achiti mukoko ari kugadzirira kuti aende saka ndizi anauzovhunza kuti waienda here kana kuti hausati waenda.
Tirikuona kuti iwewo Munhende wakamborohwa nemapurisa nguva yairatidzira vesangano reATUS iwe uchiita basa rako. Muri kuona sei zviri kuitwa kuvatori venhau izvozvi nemapurisa?
Pakaitika zvakaitika muna Novhemba zvekubvisa vamugabe pachinda vamunangagwa pakaita kamweyaka yake kuti zvinhu zvinogona kuchinja watapiwe na wone zumo zumo of course zumo kuna itaze ima batu lazo zumo kwanza uchi ati zota kwa handejo vitu zumo zumo vitu ita huu in actual fact media landscape yeduga ya kutu shut down zumo vitu chakutoshka and especially kana shoot up nile chibiki HDK tisha zoetika na chibiki kucha gumifera kwa wa ni watapiwe na uwe chibiki wa angara wa notoshka sakungu nyo wa wone ya jia zumo kutu wa tundisa itaze nisa zo batu chasindisa zo roo zinowa hizi nyari singa batiri
saka imi osile sanga nerewa torewe na OHDK mneye zamuru kuurongo wa kuiteri pa msoro peku shunguru zuka iku
isa hizi kuru kuripota paruda huku suiwa ata roha maya njenalist niku arasa kia tapia na OHDK wanofa nzirawe nini wana lab joe mkenguza anonyora uke sisi chat anarwe mbo mchenge mwoku niti tukuda kusua enki kushata wana nike kuti majenali chara mbashungu roha ajabizio tozo kira umabasa saa uyu arova ahani unazo, mimi yata nuzamji nunguru wapana zanimitika kandiji saa chataka wana viche uti apa fina mbiri ndatibati ima ewa tuwa ima face au ngabati kwa wano shantira kwanite kwa chaka, kwanite kwa sunisa kana wachi ripis wa ripis kutuwa tulave example kune mumu arba uzuru wa mtapuwe na u
uwe angari mtawiriwe sanga nerewa torewe na OHDK Young Journalist Association Leopold Munende ariparunare muharare ne Studio 7
Chirongwa che Studio 7 chinokuudza izviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa che Live Talk na 8 PM ne kutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number zinoti 001-202-465-0318. Number izi zvakare 001-202-465-0318. Tinote penyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musiwe chipiri ne musiwe china kubva nguva dza 4 p.m. kusvika na 5 p.m. musiwe chishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvihuru nezvihuru zvevanhu vari kuratidzira zvafora muHong Kong nhasi zvichicherechedza kupera kwesvondo yechimakumi maviri vanhu vachiratidzira kwavari kuona sekuedza kweBeijing kuisa guta iri pasi payo. Mauto eAmerica abuda mukamba yavo hombe kune dzese iri kumaodzanyemba kweSyria. Kurukota rezvekudzivirirwa kwenyika muAmerica vaMark Esper vachiti mauto ese ari kuburiswa muSyria achaiswa kumawirira kweIraq, uko acharamba achienderera mberi nekudzivirira mabasa eugandanga ari kuitwa nechikwata cheIslamic State mudunhu iri. Iye zvino tomboenda kuna Mike Hove weStudio 7 achitipa chirongwa chake chevechidiki icho chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwazwai 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 muri eZimbabwe, ndinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tirikumborova mimhanzi tine hurukuro naPiyo muimbi wechidiki. Mr. Producer, ngatimbovaroerai mimanzi ya Piyo, hanzi na Piyo, facha nengoma.
Taira ngoma ya kwenyambira, zimuka tana uzazarira. Kangoma kekwedu kane mukurumbira, hadi nyaze za huru andate harimu. dai ra ngoma ya kwenyambira simuka tsana usasarira kangoma ke kwedukane mukurumbira ani yadzesa uruvanda dehari kafika pano
kanpio kapio facha nengoma pio zviri kufamba here chimboudzawo vatereri zvizhinji otanga uchitiudzawo kuti pio ndiye ani obva watiudzawo zvizhinji pamusoro pemimhanzi yako.
Yes, mukoma wangu, kune vateereri vangada kuziva Pio ndiro zita repastage. Pio anoita musambo weafrojam. Pio is 25 years old, akakurira kuchitungwiza ende akatanga zvemimhanzi achingobva kuchikoro mugore ra2010.
Pacha nengoma, kanziyo kakaipa mkoma. Tiudzewo zvizere pamusoro pekanziyo aka.
That was my first album, so it's an introduction to the people kuti ndauya nayo ngoma iyi yekuti muchajamba zvekuti haikona.
Pio ndakaona padande mutande kuti wakaburitsa video yenziyo inonzi Hande. Tiudzewo zvizere pamusoro pekanziyo aka.
Hande it's a inspirational song yandakaimba ndichikurudzira vanhu kuti pane zvese zvaungave uchiita zvinoda kushinga patience and consistency kuti urambe wakadzvanya kusvika wasvika kwaunoenda.
Muri yeZimbabwe nasi muchirongwa tina Pio. Regai ndimbokuridzirai kamwe kanziyo kake.
Kana tiri kwedu ndikwedu tinoiro renguma tsano. Kana tiri kwedu ndikwedu tinoiro renguma tsano. Tinoishambura kuti tuwe. Kuidambura paruzepa. Tinoishambura kuti tuwe. Kuidambura paruzepa.
Hanzi naPio tiri kwedu. Pio ngatimbokurukura pamusoro pealbum rako. Chii chakakupa shungu dzekuda kuburitsa album?
Pacha nengoma yealbum randakatanga kunyora since 2014. Ndakatanga nditori as an Zim dance artist, but passion yanga iri pakuti nditry kurowa music nemagitari. Dakara ndazongoti ndaita shungu yekuti regai ndichiite se ndipinde mustudio ndibudise albumu yakasiyana nezvimwe zvandaimboita kumashure. So I was inspired by Lucky Drew. Muno mulocal ndoinspirwa naJa Praise. Yeah.
Nguva ndiyo yadyanana. Tichipeta chirongwa, tiudzewo kuti ndeipi nziyo yaungati waburitsa yaunofarira zvikurusa, uyezve vanoda kuteerera mimhanzi yako vanofanirwa kuenda kupi?
Nziyo yandingati ndinofarira pane dzimbo dzangu dzese ipapo ndinganyepe. Nziyo dzangu dzese ndodzitreata sevana vangu. Hapana yandingati ndoyandofarira the best kunyanya. Vanoda kuzondibata vanondibata paFacebook it's POZW, Instagram it's POZW, on YouTube it's POZW. Nema WhatsApp group atina watinoshare music. Vanoda kuzosimbisawo vachida kutengawo music yedu iri pa www.oyosmusic ndopainowani. Ndinotenda.
Aiwa, takunzwa zvakanaka Pio, tinotenda zvikuru nekuva nesu nhasi muchirongwa. Muri yeZimbabwe, nguva ndeyadyanana. Ngatisanganei padande mutande apo paTwitter uyezve paInstagram @BigMike3 BIGMYKE3 ndiyo username yangu. Ngatisanganei nemusi wechipiri pachirongwa The Connection, chirongwa chedu chevechidiki. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Mike Hove, ndokusiyai nekanziyo kaPio. Hanzi, amen, hallelujah. Bye-bye!
Tinotenda Big Mike. Iye zvino tirikupai chirongwa chezvechitendero chamunopakurirwa naTanonoka Wande weStudio 7.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, uno simba simba.
Manweru akanaka vatereri ndinokuchingamidzai nemufaro mune chimbo chechirongwa chedu chezvechitendero. Tinoziva kuti Bhaibheri rine mabhuku maviri atinoti Old Testament neNew Testament. Nhasi tinoda kutarisa mabhuku maviri aya. Anokwikwidzana here? Anotaura shoko rimwe chete here? Ane chinangwa chimwe chete here? Kutibatsira kunzwisisa nyaya iyi, nhasi tina Reverend David Simango vari kuManchester kuUnited Kingdom. Dr. Simango, makadini yenyu?
Tinofara baba wande, makadini zvenyu?
Tiri nani, choda kuzivavo zvekuti kuti testament zvinorevei?
Kuti testament zvinoreva sungano kana kuti chitenderano. Ndosoko zvanoreva, saka tine sungano itsva nesungano yekare. Chitenderano chekare nechitenderano chitsva.
Sei iro Bhaibheri rine matestamendi maviri?
Chatinoona tichiti testamendi yekare kana kuti testamendi Old Testament, zvinotsanangura kuti zvaireva kuti zvichazouya zvinozotevera zvinhu zvinenge zvichibva muOld Testament. Old Testament ndihwo hwaro hwetestamendi ichazenge ichizouya testamendi itsva inenge iri mukubata kwaishe Jesu Kristu panenge achizoponesa rudzi. Nokuti yokutanga inove Old Testament ndo inotatsanangura nhoroondo yokurasika kwomunhu nokuda kwaAdhamu. Saka nokuda kuda paizvozvo Mwari akarangarira kuti aponese rudzi. Saka nokudaro ndopa akazovuisa mwanakomana wake Kristu Jesu ozotipa yatinoti isusu testamendi itsva. Testamendi itsva inotsanangura zvekahwanda zviri mutestamendi yekare. Testamendi yekare inenge ichitaurawo zvichazouya zviri mutestamendi itsva. Saka tichiti testamendi tinenge tichireva zvitenderano kana kuti sungano yakaitwa naMwari pakati pevanhu vake vaIsraeri. Ichizobata zvekare vanhu vachauya vanotevera vemarudzi anotevera kuburikidza naKristu Jesu.
Zviri mumabhuku maviri aya, matestamendi maviri aya, pane pazvinokwikwidzana here?
Hapana pazvinokwikwidzana baba Hwande. Chiripo ndechekuti testamendi yekare yakafanana nomunhu ari kunongedzera kuti kuchauya. Saka tochiti isusu iri kunongedzera kuna Kristu. Mameseji ose arimo mutestamendi yekare anenge achitaura pamusoro pemwanakomana waMwari nezvese zvirimo zvinotsanangura pamusoro pemwanakomana waMwari. Munozoona kekare kuti Mwari anotaura maningi nokuda kwenyaya yeropa. Kana ndichiona ropa richapfuura kwamuri, kwanga kuri kutsanangura pamusoro peropa romwanakomana wake richazodeurwa pakuchinjikwa nokuda kwezvivi zvevana vevanhu kuti vaponeswe. Saka Old Testament inobva yatsigirwa neNew Testament mukuuya kwaKristu Jesu panyika pano.
Isu tajaira kuti chisharu chisharu chitsva chitsva. Kana takatarisa pamabhuku maviri wayaya, Old Testament ichi kushanda here mazuva ano?
Mabvunzo mabvunzo akanaka zvikuru. Inonyanya kushanda zvikuru ndiyo pane hwaro hwechiKristu. Kana munhu ukaidzidzisiwa ukanyatsobata shoko rayo kana kuti meseji yeOld Testament, inoratidza zvikuru kuti pazvese zvirimo zvinotsanangura kana kuzarurirwa kwaJesu Kristu, kuti zvese zvirimo zvinotsanangura Kristu. Saka zvakabatana. Tingangoti zvedu Old, asi chinhu chimwe chetecho chine mativi maviri, divi raitendeka nedivi razosvika. Tochiti isusu kana mumvuri mukaona mumvuri moziva kuti pane munhu ari kuuya. Asi kana azosvika munhu uya, hamuchatauri nezvemumvuri, makutaura pamusoro pomunhu uya. Saka Old Testament yakafanana nomumvuri. Saka Kristu paakauya ndiye aitaurwa neOld Testament. Hatichatauri pamusoro pezvimwe zvizhinji, takutaura pamusoro pake iye aitendeswa kuti ndiye achauya.
Aiwa vateereri, nemashoko iwayo abva kuna Reverend Dr. David Simango vari kuManchester United Kingdom, ndinoimba kuti tanzwisisa pamusoro pemabhuku maviri aya, Old Testament neNew Testament. Reverend Dr. Simango, tinotenda zvikuru nemashoko enyu.
mazvika baba hwande katenda vatereri.
Vatereri ndo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Tinoimba munenge muinesu zvekare svondo rinouya patinokuunzirai zvechimwe chirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC.
Tinotenda Tanonoka tichitendawo chikwata cheChrist Like Choir nekambo Jesu Isimba katinoshandisa mune chino chirongwa. Munhau dzemitambo, mutambo weAfrican Nations Championships kana kuti CHAN watambwa nhasi kuLesotho pakati peLesotho neZimbabwe wapera ari mangange 0-0. Izvi zvaikureva kuti Zimbabwe yabudirira kuenda mberi nemubatanidzwa wezvibodzwa kana kuti aggregate inoita 3-1 zvichitevera kurowa kwayakaita Lesotho mutambo wekutanga. Nako kambo Kiss Dondoro kubva kune muimbi wechidiki Pio tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvirongwa yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhaudza nhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanonzi vakaramba kurudziro yesangano revatungamiri vemakereke reZimbabwe Heads of Christian Denominations yekuti sarudzo dzimbosendekwa kwemakore manomwe. Sangano rinomirira vatori venhau vechidiki reYoung Journalists Association rinoti riri kushushikana zvikuru nekwarinoti kushungurudzwa kwevatori venhau nemapurisa pavanenge vachiita basa ravo. Chikwata chenhabvu cheZimbabwe Warriors chinobudirira kuenda mberi mumakwikwi eChan zvichitevera manganga achaita neLesotho 0-0. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokoneka ane mufaro ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mina Gibbs Dube.
soku isi